manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera zviita 5/2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru 10,541 kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevamwe vanhu 123 vaine chirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete kuManicaland. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeutungamiri hwematunhu madiki kana kuti District Coordinating Committee kwebato reZANU-PF kunononoka kutanga mumatunhu akawanda nekuda kwezvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti vanobvisiswa zviuru 10 zvemadhora emunyika semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru 10,541 kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevanhu 123 kana kuti 123 vaine chirwere ichi. Munhu mumwe chete akafawo nezuro wakare kudunhu reManicaland. Pavanhu vabatwa vaine chirwere ichi 100 kana kuti 108 vanhu vagara vari munyika kuchiti vamwe 15 vanhu vakadzoka kubva kuSouth Africa. Uwandu hwevanhu vafa munyika hwasvikawo pa 200 kana kuti 218. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 56,000 ane zviuru 30 vafa vachidarikawo 1,000,000 nezviuru 521 kana kuti 1,521,000. America iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa neCOVID-19 pasi rose yave nevanhu vanodarika 10,483,000 kana kuti 14,373,000. Vanhu vafa vadarikawo zviuru 290 nezvipfumbamwe kana kuti 279,000. Nyika dzinosanganisira iyo America neBritain dzinoti dzave nenhomba inokwanisa kudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera chirwere cheCOVID-19. Mumwe vatevedzeri wemutungamiri veMDC Alliance Vatendai Biti vabhadhariswa zviuru 10 zvemadhora emuZimbabwe semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo panyaya yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia amai Tatiana Aleshina muHarare svondo rapfuura. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeDistrict Coordinating Committee dzebato reZANU-PF mudunhu reMidlands kwanonoka kutanga nekuda kwezvimhingamupinyi zvinosanganisira kunaya kwemvura yakawanda. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kusvika panguva dzao hanmasikati, kuvhota kwange kusati kwatanga munzvimbo dzakawanda dzange dzichifanirwa kuvhoterwa nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana. Kuvhota kwange kuchifanirwa kutanga na 8 mangwanani kuchipera na 4 masikati. Asi patsvika Studio 7 pachikoro cheChaplin kuma 9 makuseni pange pakavharwa. Mumwe wevanochengetedza pachikoro ichi uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo sezvo ati havabvumirwe kutaura nevatapi venhau. Atanga akanzwa kuti pane sarudzo dzichaitwa pachikoro apa asi dzange dzisati dzatanga uye anga asingazive chikonzero chekuti sei dzanonoka. Vachizivisa vatapi venhau nemafambiro ari kuita zvinhu, vakafanobata chinzvimbo chemutauriri webato reZANU-PF vaPatrick Chinamasa vabvuma kuti sarudzo dzanonoka kutanga munzvimbo zhinji. Vati kunyange hazvo zvose zvinodiwa zvange zvavepo nezuro manheru kusanganisira mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot papers kugwa kwenorth mapepa aya anonoka kusvika nekuda kwekuzara kwenzizi.
Mvura iri kuti popopo kwese kwese zvakanganisa kuenda kwemaballots edu. In fact pane motika dzakanyura dzadzine maballot boxes dzakazototsvagirirwa kuchitodzinyurura sei pakaita chipitipiti vanhu vaona kurara. Kwari kuita izvozvo kwese kwari kuenda varuti imvura chete iri kuti popo zvinoita kuti zvinoitse kuti tinotanga sei. So hapana zvatanga pa8 o'clock that I can tell, but tichanzwa by the end of the day kuti kune kwatangwa here and wafamba zvakadini.
Boka redistrict coordinating committee rinenge rine nhengo 23 asi zvimwe zvinzvimbo zvitatu kusanganisira chemumiriri wemadzimai newe vechidiki zvinozovhoterwa pashure nemapoka maviri aya. Vachinamasa vatiwo nevamwe vakuru vakuru vepolitbureau vanosanganisira mukuru weboka remadzimai amai Mabel Chinomona navapaul Mangwana ndivo vakatumwa nebato ravo kuzoona zviri kuitika mudunhu reMidlands. Asi vati kune nhengo 6 dzemakomiti ematunhu maviri eBulawayo nemaNicholand dziri kushanda pamwe nevedunhu reMidlands pakuona kuti sarudzo idzi dzafamba zvakanaka. Vachinamasa vati bato ravo rakabvumirana kushandisa gwaro rebato ravo revavhoti ra2017. Vati bato ravo rinokoshesa kutevedzera matano ekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachiti izvi zviri kutevedzerwa pasarudzo idzi. Vanhu 120 ndivo chete vanovhota musarudzo idzi uye vachinamasa vati izvi zvinoita kuti sarudzo idzi dzisanyanyonetsa kuita.
Tawimbisa nekukurudzira kuti tikwanise kunge tichichengeta COVID-19 regulations.
Pakupindura mubvunzo wekuti vanoona sei uwandu hwevanhukadzi vari kuda zvinzvimbo musarudzo idzi, vachinamasa vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhukadzi ava vashoma. Namai Chinomona vatsinhirawo izvi vachiti chikonzero chikuru ndechekuti vanhukadzi vakawanda vachiri kutya kuda kupinda pazvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwetsika yekufunga kuti varume chete ndivo vanokodzera.
Mune kanenge kakujairira kanowanikwa kubva kuna ana baba ivo vanofungidzira kuti chigaro cheuchea chinofanira kunge chiri chemunhu wemurume. Zvotojairira nyangwe madzimai acho otobvuma kuti panofanira kunge pane munhu wemurume. Asi tiri kuedza nepatinokwanisa kuti madzimai amire pazvinzvimbo zvose kubvira pana uchee ipapo kusvika pane pekupedzesera.
Senzira yekuedza kubudisa zvinhu pachena, vachinamasa vati zvinenge zvabuda musarudzo zvicharatidzwa panzvimbo dzose dzinovhoterwa, asi zvose zvichabuda musarudzo zvichazoziviswa kumuzinda webato muHarare. Sarudzo dzemaDCC dzakambenge dzambosendekwa parutivi munyika mose nekuda kwekuti dzakakonzera mutauro mukuru mubato reZANU-PF kunyanya mudunhu reMidlands umo makamboita mhirizhonga. Asi vachinamasa vati sekuziva kwavo kwange kuine runyararo munzvimbo dzose dzange dzichiitwa sarudzo. Vati nekuda kwekuti dzanonoka kutanga, sarudzo dzinogona kuenderera mberi mangwana uye zvinenge zvabuda zvozotanga kuziviswa nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.
Zvichakadaro, sarudzo dzemusangano weZANU-PF kumaNicholand dzekutsvaga vachange vari nhengo dzeDistrict Coordinating Committee kana kuti DCC zvinonzi dziri kunetsa kubatanidza sezvo mapepa ekuvhotesa ari mashoma uye vanhu vanotarisirwa kuvhota vari kupfurikidza vanotarisirwa kunge vachivhota, uyewo pane dzimwe nzvimbo mapepa ekuvhotesa asiri kukwana. Mutoro wedu wenhaulo yedhamumwoyo anotipa nyaya iyi.
Kuno kumaNicholand nzvimbo dzashanyirwa neStudio 7 dzange dzichitarisirwa kunge dzichivhoteswa vanhu kwange kusina vakawanda vaendako uye nekumwe kunotarisirwa kunge kuchisvikwa zvabuda kunzvimbo idzi kwange kusina zvakanyanya zvaitika dzimwe dzenzvimbo dzange dzichivhotera vanhu pasarudzo dzeDCC idzi dzinosanganisira Bering Primary School, Mutare Junior School, Chiefs Hall nekumwewo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rezano PF kumanikaland vaKenneth Saruchera vanoti vanofara nekufamba kuri kuita basa. VaSaruchera vanoti vanotarisira kuti zvichabuda musarudzo zvinoziviswa mangwana. VaDaniel Mackenzie Ncube sachigaro wezano PF kudunhu reMidlands ndovari kuona nemafambisirwo ari kuitwa sarudzo kuno kumanikaland.
Zviri concerning my ballot papers kuti my ballot papers akashota, but taona kuti sezvo ballot papers akaprintwa ari mashoma in some cases nokuti because of time nenguva yayapera, saka taabalansisa kuitira kuti kumwe kuno instead of 120 kuinde 80 kuinde 90 tozoona pakuvhota apa, kuitira kuti pamwe panopane pavhota vari vashoma totora maballot papers tichivamuvha achiinda kumwe so that munhu wese apiwe mukana wokuvhota.
VaMackenzie Ncube vanoti kunyange hazvo chiitiko ichi chanonoka, vari kuedza napo sepo vanogona napo kuti zvinhu zviitwe pajekerere. Vanoti zvakare mamiriro ekunze akanganisa kufambiswa kwebasa rekuvhota nhasi.
Ari zvino tichangopedza kudeploya zvatitorera nguva yakati asi vanhu vaidainda out kuitira kuti vanhu vese vezanupf vane chido chokuvhota vapiwe mukana wokuvhota. Isu sezanupf tisu tinosimbisa zvikuru democracy, saka internal democracy yedu inofanirwa kuonekwa kuti is true, iri right, and inoencourage kuti vanhu vazviexpresse zvido zvavo zvibude vavhotere munhu wavanoda kuti avatungamire.
Zvichakadaro vaMackenzie Ncube vanoti ZANU-PF iri kucherechedza zvakare kuti sarudzo idzi dziitwe pasina njodzi yekuti pane vangabatwa nechirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekutevedzera zvakatarwa neveutano.
It's important kuti COVID-19 kuti maregulations acho atevedzere sezvari nokuti zvino yakusimukira zvakare, saka tidi kuti vanhu vedu vakuvare neCOVID-19, saka face masks, sanitization in some cases, using sanitizers, zviri kutevedzekwa. Saka vanhu vedu now they are well aware of the dangers of COVID-19.
Vari kukukwidzana pachigaro chepamusoro-soro chedunhu reManicaland cheusachigaro vanosanganisira vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo, muzvari Cecilia Gambe, vamuparutsa naamai Lorine Mukodza. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Zvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica muzvari Patience Mberengwa avakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi muguta reNebraska vari kutarisirwa kuendeswa kunoradzikwa kumusha mavhiki anotevera sezvo vasina veukama munyika iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kubatanidza mari kuti mutumbi wamuzvari Mberengwa uendeswe kumusha kwavo kuchitomborwizi kumashonaland west. Muzvari Mberengwa vanga vagara muAmerica kwenguva ndefu uye vavakidzani vavo kuNebraska kwakare vanoti munhu aifarira kubatsira vamwe, izvo zvaita kuti vazhinji vatambanudze maoko mukuunganidza mari yekuti vaendeswe kumusha. Mumwe mugari wekuNebraska vapinewo moyo vanoti shuviro yavo ndeyekuti muzvari Mberengwa vakwanise kunoradzikwa kumusha kwavo sechikumbiro chakaitwa naamai vavo. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navamoyo kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Takashayikirwa nehazvadzi yedu Patience Mberengwa anobva kuZimbabwe kunzvimbo yeChitomborwizi. Akashayikwa neSaturday around 4 PM, so 28 November. So as you are speaking, tikutoreza mari yekuti titumire mutumbi wake kumusha because family yake isiri kumusha, hapana ariko kuno. Patience taigara tese, saka kusvika pakuzoshaya ndindaitovhizita nedzimwe shamwari kuna hospital.
Vanga vachisimbirwa nei?
She was having problem namakumbo ake anga vazvimba, saka akazoenda kuchipatara. Vanga vachisofanira kudischargewa. Then all of a sudden we heard that she had a heart attack. ndiyakazuwa urayo hawa chitofana unge waka buda mchipatara
vanga vaine makore mangani ekubereka
vanga vaine 40 born in December 1, 1979
iko kuno vanga vari kubata mabasa api
vanga vachishanda kuinsurance vanga vachishanda nezveinsurance
saka parizvino hurongwa hwakamira sei
parizvino pane GoFundMe yatakaita kuti tiraise mari yekuti tumire mutumbi wavo kumusha
vanga vaine mhuri here yavo
vanga vasati varorwa vanga vari single
mari yamuri kutarisira kuti mukwanise kunge muchiunganidza yakamira sei
right now target yatakatarisa i $20,000 and we're almost halfway there
vanenge vachida kubatsira vanofamba sei
vanenge vachida kubatsira vanokwanisa kuisa paGoFund ipapo kana vachida madetails vanogona kundibata parunhare +1 402 310 1661 +1 402 310 1661 vakandibata ipapo then ndinobva ndavapa madetails ekwavanokwanisa kutumira mari kana vachida zele kana cash up but mainly I emphasize kuti vatumire paGoFund
izvozvi mhuri yavo iri kuZimbabwe iri kutambira sei zvaitika izvi
vakashokeka nokuti vavachitofunga kuti vachauya kumusha samama vacho vanga vakatoshaikirwawo nababa vavo muna zvekuti ndo zvimwe zvakazoita kuti musikana uyu arware nenyaya yekunyanya kufunga
avanga vari mumwe wevakidzani vamuzvare Mberengwa vapineo moyo vachitaura vari kuNebraska muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Dare remuHong Kong wasimbisa kurudziro yekuti paumbwe hurongwa hwakazvimirira hoga hunogamuchira zvinyinyoto zvinopomerwa mapurisa panguva iyo paine kuchema-chema munyika iyi pamwe nekunze kwenyika nekusungwa-sungwa kwevanhu pamwe nekushandiswa kwechisimba nemapurisa yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ane sangano riri kushanda nemadzimai nevana vechidiki panguva iyo Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira chirongwa che 16 days of activism against gender-based violence
zita rangu ndinonzi mai mchanyara Cynthia Mkamure ndinoshanda kubazi remadzimai rinonzi Young Women Christian Association of Zimbabwe
mabasa api yamuri kubata panguva ino ye COVID-19 uye chitarisa nyaya ye 16 days of activism against gender-based violence.
Ndingati tiri mumazuva 16 atinocherechedza mirishonga inoitwa pakati pemadzimai nevanhurume. Asi zvikuru isu takatarisa mirishonga inoitwa kumadzimai navasikana. Saka nguva ino takabatana namamwe masangano emadzimai kuti tive nekutaura kune simba tichikumbira kwazvo kuti tiwane runyararo tiwanewo madzimai anoremekedzwa tiwane kumbunyikidzwa kwese kunoitwa kumadzimai kupere tinoita mitambo yakasiyana-siyana nokukurukura kwakasiyana-siyana tichitaurawo kunyange navanhurume navakomana kuti varemekedze madzimai navasikana takatanga kutozviita kubva musi wa25 tichipedza vamusi wa10 rinova ninge riri Human Rights Day kuti seZimbabwe takapinda mumazuva aya tiri mukati meCovid tiri mukati zvemeurombo
zvii zviri kusanganikwa nemadzimai panguva ino
madzimai ari kusanganikwa nemhirizhonga mutoona kuti mhirizhonga dzanga dziripo hadzo asi dzazowedzera nekuti vanhu vakugara pamwe chete vachisungirwa kugara semhuri yanongati lockdown zvinhu zvisina kujairwa nekuti kune curfew vanhu vakugara pamwe chete kana kune vaya vane ukama husina kumira zvakanaka nongati marelationship havasina kuinvesta maari zvinhu zvinoita kuti kukonana kuvepo zvikuru zvichikonzerwa nekuti kune urombo vana baba mari ishoma nemukuti mhuri irarame raramo yemuZimbabwe yave kunetsa uyewo zviri kugozha kune nzara zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune zvirwere saka izvozvo zvose zvinoita kuti ukama hwevanhurume nevanhukadzi mukati memba huve hunokanganiswa nenyaya yekuti tine dambudziko redenda rakabata pasi rose asi chikuru chatinoda kuti titarise ndechekuti isu samadzimai tine zvishuviro zveduwo zvatinoda kuti vakomana navarume varemekedze ukama huripo ziso ravo kana rakatarisa munhukadzi rionewo semunhu anongoonekwawo neziso rakafanana nekuona murume nekuti hapana chakasiyana ipapo asi takaona kuti tine vanazve vaitiswa pamuviri vakawanda tine vanazve vambunyikidzwa pabonde tine vana kunyange navechikoro nekuda kwokuti vanga vasingaendi kuchikoro vazhinji vanava vakazopedzisira vakuita nhumbu saka izvozvo zvinhu zvatiri kuona sokuti zvawedzera pamanhamba atinogara tichiona zuva nezuva tiri kutoti isusu ndezvipi zvatingaitawo samadzimai kuti tinzwike uyewo tinoda kuti varume nevakomana vapindewo panyaya iyi vatibatsirewo vachiudza vamwe varume nevakomana anenge ati male champions.
Munowanikwa muchishandira munzvimbo dzipi?
Tinoshanda mumaprovinces ese yatine mizinda yedu. Mukuru wedu uri muno muHarare asi kuBulawayo, Gweru, Bhindura kunyange nekumasvingo tirikowo kwese ikoko.
Vakomana nevarume vamunoshanda navo vanenge vachiita mabasa ei?
Vakomana vatinoshanda navo nevarume ava tinovadaidza kuti male champions vatinotarisira kuti vatibatsirewo kusvitsa nyaya iyi kunana baba nokuti kusiyana kwemikana pakati pavanhukadzi navanhurume chinhu chakagara chiriko nokuti Zimbabwe ine patriarchy varume vanoonekwa neziso riri nani kukunda vanhukadzi zvoita kuti kunyange mikana munzvimbo dzekutonga zhinji dzina varume kudarika vanhukadzi asi vanhukadzi ndivo vakawanda kudarika vanhurume muno muZimbabwe saka tinenge tichishuvira kuti varume navakomana vatibatsirewo kuti vanhukadzi vane zvavanogonawo kuti vaite kana vakapuwa mukana yakaenzana navo uyezve tinechibatsira kuti mirizhonga haizi iyo inopedza dambudziko rokukonona mukati medzimba asi vanhu vataurira nemurudo zvine ruremekedzo vachiremekedzawo madzimai nevanasikana zvinhu zvatinokurudzira chose izvozvo zvatinoti vakomana vaya mamel champions edu pavanoita nyaya vachiita mitambo yakasiyana siyana nyange pavanoindarakta vakurudzirewo vamwe vavo kuti aiwa mirishonga inoputsa mhuri inokuvadza rudo asi tikashanda pamwe chete namadzimai tichimaremekedza tinogara zvakanaka tinotowana funding inototibatsira kuti tiite mitambo yatinoti varume nevanhukadzi vanzwisisane tiremekedzane tionesane kuti aiwa zvinogona kuitwawo nomunhurume munhukadzi anozvigonawo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya. Iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives. Nhasi tine hurukuro namuzvare Linda Masarira, vanove mutungamiri webato reLead, pamusoro pechirongwa chebato ravo chekuunganidza masignature egwaro rekupokana nekurudziro yekuti vana vari pasi pemakore 16 kusvika pamakore 12 vange vachipiwa zvikwanisiro zvepabonde nezvimwe zvinofanirwa kunge zvichipiwa vanhu vayaruka vane makore 10 zvichikwira. Ngatinzwei hurukuro yedu.
Tinoona zvisina kodzero kuti mwana mudiki awanikwe achinopiwa izvozvo zvekudzivirira pamuviri. Petition iyi tangatoda kuendesa musi wechipiri asi taane vanhu vazhinji vari kuda kuisawo maorganization avo nemasignature avo papetition iroro saka tambozvimisa. Kana tichinge takunda tazadzikisawo zvido zvevamwe vakatibata parunhare vachitaura kuti vada kuwedzerawo maorganization avo nemasignature avo vachinge vasadzikisa tozoronga zuva ndofunga svondo rinotevera racho.
Saka muri kuita izvi muri sangano ripi?
Petition iyi takainyora tiri bato reLabour Economists and African Democrats LED randinotungamirira nekuti takagara tikaita musangano nestanding committee tikazivisa machedo emaprovinsi vakaita maconsultation avo vakaona kuti ruzhinji rwevanhu vanga vasiri kutoziva kuti kune danho rakadaro rakanga riri kuitika kuparamendi kedu. Saka saizvozvo isu takati tiri kuda kumira ne the popular voice kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe nevabereki muZimbabwe vari kuti chii, nekuti tine dambudziko mukati menyika yedu yekufarira zvose zvatinokurudzirwa nemapoka kana maorganizations enyika akaita sana UA nezvimwe zvakadaro daro, vanouya vachinge vaine kuti ruzivo kana maidea vari kuda kuisa mukati menyika yedu, asi isusu takaona zvisina kukodzera nokuti tiri vanhu vechivanhu, tinetsika namagariro edu. Uye kana mahuman rights achinzi auya kwatiri, anofanirwa kuuya akanangana netsika nemagariro edu. Kana mahuman rights aya akupikisana netsika nemagariro edu, anenge asisiri mahuman rights kwatiri vanhu vechivanhu. Saka takaona zvisina kukodzera kuti mwana ari pakati pemakore 16 anzi awane kodzero yekuenda kuchipatara ega pasina mubereki kunopiwa zvekudzivirira pamuviri, kunopiwa kana mishonga kana achinge abata maSTI zvakadaro. Nekuti tinoona kuti mwana anofanirwa ari pasi pevabereki, mwana anofanirwa kuchengetedzwa nemubereki. Asi mwana akasiwa asasina ruchengetedzo iroro, tinosiya vana vedu vachisara vakamora.
Vamwe vari kuti danho irori danho rakanaka nekuti rakanangana nekudzidzisa vana kuti vange vaine ruzivo nemanakiro kana maipiro akaita nyaya dzepabonde vachiri vana vadiki. Imi muri kuonawo sei?
Isusu papetition yedu tiri kutokurudzira comprehensive sexual reproductive health education kuti vana vadzidziswe nezvepabonde kuti vagone kuzvidzivirira nekuramba kuita zvepabonde kana vasati vasvika pamakore akatarwa nemutemo. Chatiri kuramba kupiwa mishonga yokudzivirira pamuviri kuti mwana ane 12 years. Chatiri kuramba ndechekuti mwana ari below the legal age of majority awane right yekuenda kuchipatara kunorapwa zvirwere zvepabonde asina mubereki. Tinoziva mazviro kwazvo kuti munyika yedu mune varume vanofarira zvekuvata nevana vadiki pachirungu inonzi pedophilia. Isu hatidi zvepedophilia muno. Mwana ngaapiwe nguva yekuti akure, njere dzake dzidzame asati atanga kuita zvepabonde.
Saka pari zvino mava nemasignature mangani kana kuti vanhu vangani vari kukutsigirai?
Vanhu vachiri kusaina vari munzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe havana kukwanisa kutipa mafigures ekwavari kuti vasvika panhamba yakaita sei.
Ko iro danho racho ranga richitsvagirwa pfungwa neparamende vasvika papi pari zvino?
Danho iri ranga riri kutsvagirwa pfungwa neparamende rakanga riri petition zvakare rakaiswa neinonzi act yakanga yakamiririrawo maorganization anenge makumi maviri nemaviri akanga anyora petition iyoyo vachiti ndo zvavanga vari kuda kuti zvigone kunoitwa, vachikumbira kuti paramende idzikise makore pachirungu anonzi age of consent yekuti munhu anogona kuenda kunorapwa zvirwere zvepabonde kana kunomwa iyo mishonga yekudzivirira pamuviri kuti isvike pamakore 10 nemaviri.
Tinotenda zvikuru muzvare Masarira.
Aiwa tinotenda.
Manzwa kubva kumutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwasvika pazviuru 10,541 kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevanhu 123 kana kuti 123 vaine chirwere ichi uye munhu mumwe chete achifa kuManicaland. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeutungamiri hwematunhu madiki kana kuti District Coordinating Committee webato reZANU-PF kunononoka kutanga mumatunhu akawanda nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana-siyana. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti vanobvisiswa zviuru 10 zvemadhora emunyika semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kune ava sina kunzwa chirongwa chedu nhasi, munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.